Mukuru wezangano Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vati nyika yakatarumbura kanaka rikuwana gohwo rakanaka uye danho rehurumende iri richabatsira kuti varimi vawane mari nekukasika kubva mukutengesa chibage kuGrain Marketing Board. Vamusarara vati nekuda kwekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neZambia dzakawanawo gohwo rakanaka, zvakakosha kuti hurumende itore danho rekuti vamwe vangade kutora mukana wekuunza chibage chine mutengo wakaderera kubva kunyika idzi vachiunza muno vasaite izvi.
Tiri kutenda hurumende nechirongwa chayaita izvino chekuti maboda ese avharwa pashaye hupfu kana chibage kana zvimwewo zvinogadzirwa kubva muchibage zvinopinda munyika. Isu seindustry tichatoiswa ruoko pakubatsira kwemabasa iyayo. Izvi zvese hazvi zvokuti zviri kugadzirirwa kuti zvifadze vana muGuys Mamillers. Zviri kuitwa kuti zvidzivirire kurimwa kwezvirimwa zvedu kunyanyisa chibage muZimbabwe. Murimi akwanisa kuwana mari yake yakakwana nenguva. Vemaindustry vaonawo zvokushandisa pakugadzirwa kwehupfu nezvimwewo. Vanoita zvipfuyo zvenyama vakwanisa kuwana kuti zvawana chikafu mabasa avo asumuka. Uye zvemitengo yehupfu yenyama nezvimwewo itange kudzikama.
Nyika iri kutarisirwa kuve negohwo rechibage rinopfuura matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana. Vamusarara vati sangano ravo rine mari yarakasendeka parutivi inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe emadhora emaRTGS yekutenga chibage kubva kuvarimi, iyo vati ichabatsira pamari inobva kuhurumende yekutenga chibage ichi. Izvo zvichabatsira kuti varimi vapiwe mari yavo nekukasika. Hurumende yakati ichange ichitenga tani rimwe rechibage nezviuru mazana matatu nezviviri zvemadhora kana kuti 32,000 RTGS.
Kune dzimwe nyikawo zvirongwa zvimwe chete izvi kuti vemakambani tenga chibage vanoendawo vono upa mari kuhurumende kana kumabhengi kuti aiwa varimi ngavawane mari yavo nenguva. Mvura painotanga kuneya zvakare muna September October varimi vanofanira kunge vakagadzira vakatenga zvose. Saka ndo zvatiri kuita, tavimbisa hurumende mari inokwana kuita 19 billion. Takamirira ivo kuti vachipa gwara rekuti zvichafamba sei tichienda mberi.
Vamusarara vati vanotarisira kuti nekuda kwedanho ratorwa nehurumende mutengo wehupfu unotarisirwa kuderera mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekurima vaJohn Basera, asi vati tibate mukuru wezvekurima mubazi ravo vaClemens Bwenje, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mukuru wesangano reConfederation of Retailers of Zimbabwe vaDanford Mutashu vati vanotambirawo danho rehurumende, asi vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoita kuti munyika musazonzi hamusisina chibage.
Unoona kuti panomboitawo imwe nguva yekuti pakanzi pabhanwa zvinhu, padzivirirwa zvinhu kuti zvisapinde, vari munhu vacho vanenge vakuita madira achivhange madira achijina vaidaro vakare. Saka izvozvo ndo zvatinoti hatidi unhubu hunozoteera ihwohwo, asi danho rehurumende idanho rakanaka rekuchengetedza mari yanga ichibuda yakawanda yekutenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Nyika ngairarame nematura ayo.
Pamubvunzo wekuti sei hupfu huri kunetsa kuwana muzvitoro uye mutengo wahwo uri kukwira, vamutashi vati sekuziva kwavo nhengo dzavo dziri kuita zvose zvadzinogona kuti hupfu huwanikwe. Nyika yave nemakore akawanda ichishomekerwa nechibage nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.